Kwangu, anirudo neni kwete kana mari yangu Anondi pa mashoko pa upenyo wangu Daka suwa zina kana mfara nondi zoreleza imi mufu musadaro Zwecha sayo wani mufu nrichi kodongo chenye chepa moyo chema faro Pane vangwa skana ndifende tachina mira Ndok chenge tiza mdiwa sandi chikira Munamu nema tambo ziko shika tachembera Chere zeta say, chere zeta say Andifenda kusia, andifenda kusema Uchawa maingwana, nichawa papaingwana Shinoda kuzinini pisa garwa patahana
Mada we taste kwa dangwa